Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 23 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyurei nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri mutsva weZANU PF Emmerson Mnangagwa votoreswa miko mangwana paurongwa huchange huine vatungamiri venyika dzemusadhak.
Vakasiya basa semutungamiri wenyika Robert Mugabe votarisirwa kupa vamunangagwa matomu.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Tafirenyika Mukanya Mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena nechimbi chimbi gore rinouya pachitevedzwa bumbiro remitemo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri mutsva ari kugadzwa mangwana wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutoreswa mhiko yekuti vatungamire nyika mangwana zviri pamutemo. Urongwa uhu huri kupindwa nevatungamiri venyika dzemusadhak Kenya, Cuba, Russia, China uye vamwewo vakambotungamira nyika vakaita savaKenneth Kaunda navaJoachim Chisano. Mangwana vachange vachigadzwa mamwe mapato anopikisa munyika anoti haana kukokwa uye haasi kuenda kugungano iri. Asi vamwe vanotiwo nhengo dzavo dzakasununguka kuenda kuchiitiko icho, icho chaitirwa kunhandare National Sports Stadium muHarare. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Hurumende iri kukoka vanhu vese munyika kuti vaende kugungano rekugadza mutungamiriri mutsva weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa pachigaro, zvichitevera kusiya basa kwevange vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechipiri svondo rino. Mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai, MDC inotungamirirwa navaWalsh Mncube, People's Democratic Party neRenewal Democrats of Zimbabwe anoti haana kuwana matsamba ekuvakoka kugungano iri. Mutauriri wepi DP vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaona chiziviso chokukoka munhu wese, ivo sebato havana kuwana tsamba yekuvakoka. VaMafume vati nhengo dzebato ravo dzakasununguka kuenda kugungano iri.
Isusu tinoti munhu wese ngaite zvaanenge achinzwa mumwoyo make. Pamwe pacho kuinda kundoonawo zviri kuitika, nokuti chisionekwe muzvibwebwe kuti muno munyika munoita mumwe president. Kana tikakokwawo tinoinda kundoona, kana tisina kukokwawo zvakanaka.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWalsh Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo dzakasununguka kuita zvadzinoda mangwana.
Ihurumende yeZANU PF ndivo vanofarira kunge vachiisa mutungamiri wavo, uye hurumende iripo haina chayatinyorera somusangano uri muparamendi une vamiriri muparamendi. Asi hatisi kusunga nhengo dzedu kuti dzisainda.
Munyore mukuru muMDC vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti bato ravo range risina kukokwa pagungano remangwana. Mutungamiri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vati bato ravo pamwe nemamwe mapato ari mumubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD haana kukokwa uye havasi kuzoenda.
Transitional government haitangi nekuti panoiswa mumwe munhu anotanga kuti ndapo muchida kunegotiata, kwete. Izvinotaridza kuti ivo weZANU vari kuita zvechiZANU zvavo, kugadzirisa zvavo zvekuZANU. Saka kuti isusu tiende tondopembedza izvozvo tinenge takanganisa. Saka tombosiya toona kuti vari kuda kuenda kupi.
Vamangoma vatiwo zvainge zvakanaka chose kuti vakokwewo pamutemo semapato, asi vamafume vati pamwe vari kuronga gungano iri vawandirwa nebasa sezvo izvi zvisati zvamboitika kuti nyika inosandura vatungamiriri.
Mazuva ekutanga vari kutanga nyika yanga isina kujairira kuchinja mapresident. Saka nhasi uno vanhu havangaiti perfect nemusi mumwe. Isuwo vakokwi naivo vanofanirwa kukokwa kuda pane zvatinenge tichiri kuri kukanganisa pakutanga kuda.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzano PF vapo Mangwana vanoti vamugabe vachange vari paurongwa hwekutambidza vamunangagwa Matomu. Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma makurukota avo nevatevedzeri vavo vaviri sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe vaRobert Mugabe vanonzi vachange varipo kumabiko ekutoresa vamunangagwa mhiko. Vamugabe nemhuri yavo vanonzi vapiwa vimbiso yekudzivirirwa kuti vasasungwe nemhosva dzavangatangopomerwa kuti vakapara vachiri pachigaro. Dzimwe nhengo dzeZANU-PF dzanga dzichida kuti amai Grace Mugabe vaferefetwe uye vakawanikwa vaine mhosva vasungwe. Asi bato iri razobvumirana kuti vamugabe varegererwe uye varemekedzwe semunhu mukuru akarwira nyika. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF vaPaul Mangwana kuti tinzwe zviri kuitika.
Pamusoro pavamugabe musakanganwa kuti ndo vakatungamirira hondo yeChimurenga, ndo zvakare vakatisunungura vakaita basa guru rokuti nyika yedu inde pamberi pamusoro penyaya dzepfundo. Vakadhivhelopa nyika yedu yeZimbabwe zvaiisa mvura zvainakidza, vakapa vanhu minda, vakaita kuti munhu mutema muZimbabwe aite chiremerero, vakaita kuti Zimbabwe ive pamep nematauriro avaita vachitungamirira vana AU kunana United Nations kunana SADC vanga vari mutungamiri wedu. Asi chakangozokanganisika ndechekuti pavanga vakura havana kuona kuti zera raenda, havana kukakauda zviri kuzvashanda. Saka mhuri yeZimbabwe inongirana kuti unouya afanira kuwana uremekedzo hwake, haafaniri kuwana zvekuharasiwa nomunhu vekufanira kuchezera chivanhu chedu. Vabanzi baba yangu vakazoresva pamberi apa anoramba vari baba. Saka vamugabe ndibaba venyika, tiri kuona munhu anovakanganisa kana anoharasa nemhuri yavo inofanira kuremekedzwa.
Ko vampoko pamwe chete nevaimbova makurukota ayo anonzi aimbenge ari muchikwata cheG40, ko vakapuhavo ruregerero here ava kana kuti immunity?
Havana immunity chero mukaverenga constitution yedu yeZimbabwe haivapi immunity. Kana vaine mhosva dzavakakoromora vanotongwa pamutemo, vanoiya dzinoferefetwa dzoonekwa kuti pane macrimes akaitwa committed here. Kana akaonekwa namapurisa kuti aripo vanomiswa pamberi pamatare votongwa zvichiremekedza kodzero dzavo, vachizvidzivirira vachizvidairira zvavakaita. So ndozvinenge zvichiitwa vanhu vakaita saivavo. Anenge aparara mhosva kana vapinzwa muchigara zvirevi kuchipara mhosva, ukapara mhosva unotongwa nemutemo wenyika.
Uko tiri kunzwa kuti vamugabe Mangwana vanogona kuvapo painauguration yava Munangagwa. Ko mungatitsanangurira ipapo, vakakokwa here?
Vamugabe vakakokwa, vane chigaro chavo chikuru chavanenge vanacho, vachiona mwana wavakatema nyaya dzekutungamirira nyika achipuhwa simba ranga vainaro, vachimupa mablessings ekuti achengete mhuri yeZimbabwe zvakanaka.
VaPaul Mangwana vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Apo vamunangagwa vari kugadzwa kwemutungamiri wenyika Mangwana, vakawanda munyika vanoti vanofanira kutora mukana uyu vogadzirisa matambudziko emunyika uye kuyananisa vanhu vose pamwe nekubuda pachena nekukumbira ruregerero kuvanhu vakatadzirwa nehurumende yavamugabe iyo vamunangagwa vakanga vari nhengo inokosha. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare nozipo moyo vanoti kwavari kugadzwa kwavamunangagwa kwemutungamiri wenyika kwakafanana nekuenderera mberi neutungamiri hwavamugabe vachiti vaviri ava vakafanana. Muzvare moyo vanoti vamunangagwa ndemumwe wevatungamiri vebato reZANU-PF vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu mumatunhu ematevereland nemidlands panguva yegukura hundi. mumwe mugari wemubulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Chirandu anotsinirawo achiti vanhu vanogona kukasika kufara vachitambira utongi hutsva hwavamunangagwa asi vozoona kuti makudo mamwe chete navamugabe.
Tikasatarisisa zvakanaka tichafarira nenyanga ichabata mai nogona kuzopinda futi mudambudziko rakafanira takapinzwa naro navamugabe nekuti utungamiriri hunotapira. Saka ivo vamunangagwa vakatapirirwa vanogona kuzokanganwa nezvedu. Plus futi hondo dziri kuitika idzi ndedzavo kuzanupf vachinamasa vakabuda vachiti opposition kana chii hainei nazvo ihondo dzedu. Saka ngatione kuti ihondo dzavari kurwisana ivo pache zvavo. Isusu the general public hapana chatinonyanyisa kuona chatichawana pane zvazviri.
Vamwe vanoti mumamwe mashoko avakataura kuvatsigiri vavo nechitatu vamunangagwa vakatadza kutora mukana wekuratidza kuti vanoregerera vamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nevamwe vanhu vaisada kuti vave mutungamiri webato nenyika. Asi vaDidmus Dewa vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira vanoti mashoko avamunangagwa anofanirwa kunzwisiswa saaitaurwa nemunhu ange aine mufaro mukuru mushure mezvakaitika kwavari.
Taura kwakaita vamunangagwa hakuna kunatsoburutsa pachena pfungwa dzavo maringe neutongo hwavarida kupinda pahuri kana kuti because nzvimbo yavakanga vari number 1 is NPF headquarters ndofunga ndosaka vakusina kunatsotaura kubuditsa pachena pfungwa yeinclusivity. Chechipiri maemotions ekuti munhu anga ambosungwa munhu anga achida kusungwa munhu anga achida kuurawa zvanga zvakavabata. Saka mufind kuti mufaro zvinogona kutadzisa munhu kunatsogara pasi achitaura statement yake. Chechitatu slogan yavakaita yekuti pasi nemhandu uyezve nekutaura dzimwe pfungwa dzavakataura dzekuti akazopwanywa musoro ndiani mass statements anotaurwa munhu achinge ari mudisbelief kana kuti ari mukufarira rusununguko rwaari marwuri uyezve ari excited nekuda kwechinzvimbo chaari set kuti anga achipinda.
Vadhewa vanoti munhu wese anotarisira kuti vamunangagwa vagadzirise zvose zvakakanganiswa panguva yeutongi hwavamugabe kusanganisira nyaya yegukura hundi. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Thelma Chikwana anoti vamunangagwa vane mukana wakakura wekuyananisa vanhu munyika pamwe nekubuda pachena pamusoro penyaya yegukura hundi senzira yekugadzirisa nyaya iyi.
Tinotarisira kuti mutungamiriri wenyika anofanira kutaura mashoko anofanira kudzoredzera vanhu pamwe chete, anofanira kubatanidza vanhu pamwe chete. Pamunguva yavamugabe vanhu vakange vakapatsanuka maererano nerace kuti vachena kwavo vatema kwavo vanhu vanga vakapatsanuka pakuti chero nematribe chaiyo kuti mandehere kwavo mashona kwavo. Saka izvozvi ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa navamunanga agwa kuti vawane rutsigiro kubva kune mhuri yeZimbabwe. Panyaya yegukura hundi vanofanira kuita inonzi pachirungu Truth and Reconciliation Commission kuti nyaya yegukura hundi iyi inyatsotariswa pachayo zvakanakisisa mavictims yegukura hundi vagowanikawo vachiwana inonzi compensation pachirungu.
Asi vamunangagwa vakaudza mapepanhau ekuBritain kare vachiti munhu chaiye anofanirwa kurovererwa panyaya yegukura hundi ndivamugabe pachavo sezvo vaive ivo mutungamiri wenyika panguva iyi. Vanhu munyika nepasi rose vakamirira kunzwa nekuona zvichaitwa navamunangagwa mumazuva mashoma ari kutevera mukugadzirisa nyaya iyi pamwe nematambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Tafirenyika mukanya mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena gore rinouya pachitevedzerwa bumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi nekutoriswa mhiko kwavamunangagwa mangwana tabata vamapfumo kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Aiwa, takaona fanika zvinhu zvakanaka kunyika nevanhu vese nekuti vakanga vagarisa pachigaro ichochi. Saka vakaita zvakanaka nazvo kuti vasiye chigaro nekuti munoona kuti makore ese avapedza vari pachigaro iwo hapana chakafambaio zvinhu zvese zvaingodzokera pasi. Saka vanhu vanenge vachidawo kuona iya inonzi change zvakae tongotiwo kana nei zviri kuitika izvozvio ivo avava kana vari pachokwadi masoja wari kuitira vanhu. Toda real change ka. Hatidi change yekuti hanzi tiri kuitira zvekuti ZANU-PF itonge. ZANU-PF ine rekodhi yakaipa. Hatidi rekodhi yekupasa nyika. Totadi kumbopa vamwewo tombotorayawo kana NDC toonawo kuti inotongowo zvakadii. Hatidi kuramba tingori ndisu chete, ndisu chete, aiwa. Kana tiri kuitira vanhu, ngatiitirei vanhu vese venyika. Vanhu vanoda change, vanoda change, havadi change yekunyepera. Ava vanhu ava ndo vanhu vamwe chetewo vakanga vaina mugabe. Nguva yese iyi vanga vachimupraisa, vachimukudza, vachitindi akapenga mugabe. Nhasi vaburitswa mabasa, vakutanga kufonorana. Vamwe vacho vakashaya kudya, vakashaya mari. Saka isusu handisati ndanyatsoona, handisati ndanyatsovatrusta ini, handingatrusti munhu wangu. Toda kuona kuti kana varipenda vativo vavanhu kwavo, tinoona nemaitiro avo.
Ko, panyaya yesarudzo apa?
Tifanirwe kunge tichinonoka kuita maelections kana kupanana kuti mukana utanza zvaauya uyu wezanu ambotonga kana utanzi. Kusvika kana kuti gore rinouya munana September, aiwa ngaende kamaelections angoitwa mabvisa munhu anga achida kukubvidza pamaelections. Saka iwe watora njuba yake tongoenda mberi ka zvakadaroka. Tichenji vanhu vanoda chenji chaiyo chaiyo. Hatisi kuda chenji yekunyeperana yekuda kuti kana kuti kubatana kumeso. Toda chenji, chenji ndoyatiri kuda.
Muimbi anemukurumbira munyika Thomas Tafire nyika mukanya mapfumo ari parunari kuOregon muno muAmerica. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nasi varumbidza mauto enyika yavo vakavatenda nebasa ravari kuita panguva imwe cheteyo vachicherechedzawo zvavanoona sezvakaitwa nemutungamiri ndodzokora zvakare vachicherechedzawo zvavanoona sezvavakaita semutungamiri wenyika zvakabudirira. VaTrump vataura izvi mumashoko avo ekucherechedza zuva reThanksgiving kumauto eAmerica ari pasi rose.
Vakuru vechiuto muIraq vanoti mauto ehurumende nhasi apinda muhondo yekubvisa chikwata chevapanduki veIslamic State chekugumisira kubva munzvimbo dziri kumuganhu neSyria. Muri yemurwiri wekodzero akatsakatika vaitaidza mara inoti inonzwa kufara nekuona nyika yose ichitaura nezwi rimwe chete rekuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, rinove ndiro shoko rakatanga kutaurwa navaitai kubva muna 2014. Munin'ina wavaitai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vanoti mukoma vavo akamira oga achiti vaMugabe vave kufanirwa kusiya masimba sezvo vakanga vasisakwanisi kuita basa ravo nemazvo. Dr. Dzamara vanoti chinorwadza ndechekuti veruzhinji vakaona mukoma wavo seaipenga, asi ndivo zvakare vanhu vakazopinda mumigwagwa vachida kuti vaMugabe vasiye chigaro. Vaitai Dzamara vakanga vapambwa pasina akanga avatsigira. Vaitai Dzamara vakapambwa musi wa9 kurume 2015 nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori mushure mekuratidzira kwenguva ndefu vari muAfrica Unity Square. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Dzamara pamusoro penyaya iyi.
Chinhu chinofadza, asi zvisinei wechipiri anova marumwe zuro atakanzwa nhaurwa yekuti vaMugabe vabvuma kusiya basa. Ndakabatikana zvikuru kusvikawo pakutoungudza mhere chaiyo ndaa yekuti hongu vaMugabe vasiya basa mushure mekunge vanhu veZimbabwe vataura mushure mekunge mukoma wangu Itai Dzamara atanga kutaura vamwe vakatomuseka vakati akupenga Asi mfere chipiru mkomana anonzitai anovaka shiro pano azhinji kusanganisira ini maziso anga asipoba chinhu takandibata zvakanyanyisisa zvekutoti vamwe pavainge vachitemberera ininiwo ndakazotowanirwa ndichitoenda hangu kumba.
Tichiri kurangarira kuti vamunangagwa vakambovimbisa nyika kuti hurumende ichaita zvose zvainogona kutsvaga kuna Itai Dzamara, zvii zvamava kutarisira tichiona kuti vamunangagwa vachitora chigaro chikuru chemunyika chekuve mutungamiri wenyika?
Ganditi vamunangagwa ndakavanyorera kauyiri kesho nendaa yekuti kana mutarangarira vamunangagwa vaiva minista wejustice. Katakavanyorera government yava Mugabe vari minista wejustice tichitaurawo nekututumwa nenyaya yamukoma, hapana mhinduro yatakawana kubva kuofisi yavamunangagwa vari kujustice. Ivo vakasvikawo pakutaura kuti a vari kuita kana kuti Zimbabwe ichaita zvainoita kuti nyaya itai inge ichigadziriswa. Isu tikataura kuti no, amanyepo ataurwa navami navamunangagwa nendaa yekuti takabvira nekubvira tichitaura kuti hapana zvaiitwa negavhenment, hapana zvaiitwa nehurumende.
Asi muchine tarisiro here yekuti mukoma Itai vachiri vapenyu vanogona kunge vari kune imwe nzvimbo?
Chokwadi, isu takati chero zvikatora makore mangani ticharamba tine tariro kusvika tavhiwa. Nendaa yekuti tikarasa tariro iyoyo tazviregera totadza kuzosvika pakuvhiwa. Saka tariro iyoyo ndiyo inoramba ichitisimbisa, tiri kubatirira patariro iyoyo kuti mukoma Itai tichange tichivaona.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara vanove munin'ina wavaItai Dzamara vari parunhare muHarare neStudio 7.
Masangano akazvimirira vedzisvondo, vadzidzi nevanorwira kodzero dzevashandi vari kuungana muHarare mangwana pasi pethe National People's Convention kuti veruzhinji vawane mukana wekutaura zvido zvavo negwara ravanotarisira kuti nyika itore. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare, vaClarice Maduku avo vanotungamirira vechidiki muCrisis Coalition vati vaona zvakakodzera kuti ruzhinji rweZimbabwe rutaure zvido zvavo kwete kumirira kungotevera zviri kudiwa nemapato ezvematongerwo enyika.
Vanhu sekuya kwavari kuita mangwana kungogara pasi totaurana kuti ndeipi direction yatiri kuda, ndekupi kwataa kuenda, what is the next after that inauguration, what is the next after Mugabe varesigna. Zvinge zviri mumaoko evanhu, zvisaramba zviri mumaoko ekuti mapoliticians akasangana pazvo zvavo vega vanokwanisa kukurukura nevatowirirana zvinokuita kuti varambe vachienderera mberi munyaya yemasimba ekuzvitonga atingati power.
Vamadhuku vativo vanga vakagara vakaronga musangano wavo uyu zvekugadzwa kwemutungamiriri wenyika kuri kuitwawo mangwana zvisati zvazivikanwa. Vamadhuku vati vachaenderera mberi nemusangano wavo.
Chokwadi chiripo ndechekuti chirongwa ichari kuita mangwana chini zvanga zvakarongwa kubvira kare. Masangano akazvimirira kana kuti apaita crisis, paita need yekuti vanhu tigare pasi tichitenderana kuti how do we define the way, kurambirana nekuti vamunangagwa vaitwa inauguration, totozvitambira kuti vaenderere mberi nekuti chitiko chiri kungoenderera mberi kuti kwaya new president. Asi isu tinongoziva kuti sekugara kwatangoita secivic society tine zvinhu zvatinotsutsumwa, zvinhu zvatinochema-chema, zvatinofungidza kuti dzimwe dzenguva hapana zvanyanya kuchinja pamadhimandi atagara tinawo.
Mukuru weZimbabwe National Students Union vaAlistair Pfunye vatiwo havasi kuendawo kuri kugadzwa vamunangagwa nekuda kwechirongwa chethe National People's Convention kuitira kuti vakwanisewo kusunga zvisungo zvavanoda sevechidiki nevadzidzi. Vapfunye vatiwo parizvino sangano revadzidzi harinawo kuwana tsamba yekukokwa kuri kugadzwa mutungamiriri wenyika.
Isusu vechidiki tine zvido zvedu zvatiri kuda, mastudents ane zvido zvavo zvaanoda, mavhenda mayouth ane zvido zvavo, maworkers ari mayouth ane zvido zvavo. Saka People's Coalition yatiri kuita indava mangwana inenge ichitarisa kuadresa zvinhu zvinodiwa nemacitizen takatarisa election iri kuuya.
Asi vapfunye vatiwo sevadzidzi vari kutarisira kuti vamunangagwe vagadzirise matambudziko akatarisana nevadzidzi nevechidiki nechimbi chimbi.
Takatarisa kuti upenyu hwemastudents uchinje, because nhamo yatanga tinayo inhamo yakabva musame system yanga ina vamunangagwa. pachatiri kutarisa kwavari kuti ngavachinje ikonomi yedu inofanira kuchinja vagone kuprovaida mabasa.
Masangano ayacho obato reZANU-PF rinofanira kurangarira kuti vamwe vevanhu vairatidzira kubva mugovera wapera havanei nebato iri asi kuti vaida kugadzirisa nyika yeZimbabwe. Vati vamunangagwa vanofanira kuziva kuti vanofanira kuzadzisa zvishuviro zvemunhu wese kwete zveZANU-PF chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.
Vachishanya kuChina masvondo maviri apfuura, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakakurudzira kuremekedzana kushanda pamwe chete uye nokuchengetedza mitemo yekutengeserana. Panyaya dzokutengeserana, vaTrump vakati America neChina dzinogona kubudirira zvikuru kana vakashanda vose zvakadzama. Asi vakatiwo ukama hwokutengeserana uhu hunofanira kuve rwakarurama, rwakaenzana uye rwakafanana. VaTrump vanoti mukudzidzana kuripo iko zvino, China ndiyo iri kukohwa pakuru kupfuura America, saka izvi zvinofanira kuenzaniswa nekukurumidza. Vari panyaya iyi, vaTrump vanoti chimwe chinofanira kuitwa kudzikisa misika inotengesera China uye kudzikisa zvinhu zvechizvino zvino zvinogona kutengeserwa China, kuitira kuti makambani eAmerica akwanisewo kutengesa zvinhu zvavo vachikwikwidzana neChina zvakaenzana. VaTrump vakatizve China inofanira kuziva kuti zvitengeswa ndezvaavo vakazvifunga nevakazvigadzira, saka izvi zvinofanira kuremekedzwa. Vakapamhidzira vachiti America icharamba ichirwira kupindudzwa kwezvinhu kuti vanhu nenyika dzitengeserane zvakasununguka pasi pemutemo. VaTrump vanokurudzira China kuti ibatane neAmerica pakuchengetedza uye kuongorora zvese zvinogona kukanganisa zvinhu, kusanganisa vanopfurikidza mwero nekumisa kutengeswa kwemishonga inodhaka. Vakati chimwe chezvinofanira kugadziriswa inyaya yeNorth Korea, iyo iri kuchichidzira kushandisa zvombo zvenyuklia. VaTrump vakati ivo navashing vanobvumirana kuti North Korea haifanire kuva nezvombo zvenyuklia uye North Korea inofanira kutongerwa zvirango zvakasimba kusvika hurumende yava Kim Jong-un yaregera kutevera gwara rakaipa iri. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Tereri, tinoda kukuzivisai kuti mangwana tichange tichitepfenyura kubva na 10 a.m. tichikupai zvichange zvichibuda kubva kupakugadzwa kwava Emerson Munangagwa. Munokwanisa kuteerera chirongwa chedu cheStudio 7 chatichange tiri kukupakurirai pamasaisai anoti 909 kHz, 4930 kHz, 15580 kHz na 6080 kHz. Musakanganwe mangwana na 10 a.m. tichange tiri kukupakurirai zvichange zvichibuda pakugadzwa kwava Emerson Munangagwa. Live pano pane penyuro yenyu yeStudio 7. Tichange zve tiri live paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati matifarira paFacebook page yedu, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, motsvaga pakanzi like kuti muone live feed yedu mangwana pachange pachigadzwa vachange vave mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Munangagwa.
Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe uye pamire vanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri mutsva weZANU-PF vaEmerson Munangagwa votoreswa mhiko mangwana kuti vave mutungamiri wenyika zviri pamutemo paurongwa hunonzi hunenge huine vatungamiri venyika dzemuSADC, China, Russia nedzimwe.
Vakasiya basa semutungamiri wenyika va Robert Mugabe votarisirwa kupa vamunangagwa matomo.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti munyika munofanira kuitwa sarudzo dzakachena gore rinouya pachitevedzerwa bumbiro remutemo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.